manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemuvhuro kurume 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi James Makamba, ava chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kushaya nekuda kwechirwere checoronavirus. Kanzuru yemasvingo yogadzirira kirinika yeChimbichimbi kuitira kubatsira vanenge vawirwa nedambudziko recoronavirus iri. Nyaya yekushomeka kwemvura yakachena munyika yopa vakawanda kuti vatyire kupararira kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vazivisa nhasi kuti mutori wenhau Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi vaJames Makamba, ashaya nekuda kwechirwere checoronavirus. Zororo uyo angave nemakore 30 ekuberekwa anofungidzirwa kuti akabatwa nechirwere ichi ari kuNew York, uko akashanya mavhiki apfuura. KuNew York ndiko kuri kufiwa nevanhu vakawandisa muAmerica nekuda kwechirwere ichi pari zvino. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Obadiah Moyo vaudza Studio 7 nhasi kuti vaZororo Makamba vashaya nhasi pachipatara cheWilkins mushure mekubatwa nechirwere ichi vabva kushanyira nyika yeAmerica.
Hongu tine urombo nekushaikirwa kwataita nemwana wokwaMakamba anonzi Zororo Makamba. Ndiye anga ari mupatient wechipiri watinaye muno muZimbabwe anga achirwara neCOVID-19. Asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi. Asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitoa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake. Tisingatarisiri kuti achafa.
VaMoyo vatumwa akabatwa nechirwere ichi kuVictoria Falls achiri kurapwa.
Hongu tine urombo nekushaikirwa kwataita nemwana wokwaMakamba anonzi Zororo Makamba. Ndiye anga ari mupatient wechipiri watinaye muno muZimbabwe anga achirwara neCOVID-19. Asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi. Asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitoa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake. Tisingatarisiri kuti achafa.
VaMoyo vatipose panoradzikwa mitumbi yevanhu vanenge vafa nechirwere ichi pachange paine vezveutano vanenge vachiona kuti mitumbi iyi yachengetedzwa zvakanaka kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi. Mumwe akatanga kubata chirwere ichi kuVictoria Falls anonzi ari kuita zviri nani ari kumba. Zvichakadai, bazi rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Services rinoti veruzhinji havachabvumidzwa kushanyira hama dzavo dziri mumajeri senzira yekuderedza mukano wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. Izvatsinirwa nemunyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Munokuti musungwa muna munabhururuka nendege akapinda imomo musungwa umu. Vanhu vabhururuka nendege vari pano kunze. Saka chikangogara chapinda muvanhu vari muusungwa kana mujere chinogona kukuya imomo. Zvinova zvinonetsa. Nokuti musungwa nyengwe totarwara nacho munomutora moita kuWilkins ukakagadhwa kuma zvinova zvaoma.
Asi mudzimai weimwe nhengo yeMDC iri mujeri vaLast Mainge Hama, amai Georgina Mainge Hama, vati mumajeri hamuna chikafu chakakwana zvokuti danho ratorwa nehurumende iri richasiya vasungwa vari parumananzombe.
Ipapo pakaoma, isusu kana tichienda kumavhizits uku hatisi kuenda kunoona munhu. But main issue yedu yatiri kufambira ndeye kunopa vanhu chikafu.
Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vakurudzira hurumende kuti iburitse vasungwa mumajeri zvikuru sei vakasungirwa zvematongerwo enyika senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Apo kuchengetedza utsanana iri imwe yekurudziro huru yekurwisa utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Vamwe vagari vemumaguta vari kutyira kuti kusawanikwa kwemvura yakachena kunogona kukanganisa kurwiswa kwechirwere ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mugari wemuguta reGweru, Mzvare Noziporutsate, vanoti kanzuro yavo haikwanisi kupa vagari mvura yakachena rinova dambudziko guru panguva ino.
Ndinokurudzira zvakanyanya kuti vatungamiriri vedu vemadhorobha namatunhu vawane nzira dzokuendesa mvura kuvanhu munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Zvinobetseredza zvakanyanya pakuchengetedza utsanana hurihwo huri kudiwa kuti utachiona uyu hwecoronavirus husapararira pakati pevanhu.
Mumwe mugari wemubulawayo, Muzvare Nozipomoyo, vanoti dambudziko remuguta mavo riri kuwedzerwa nekuti madhamu haanawo mvura yakakwana, vachiti hurumende inofanirwa kupindira vanhu vasati vapera rumwe rumwe.
Tine mawater rationing iri kubva pacouncil. Council yataura kuti mvura madhamu haina mvura toziva. Saka this is now issue yekuti government iwone medium to long term solution kuti whether I corona nasi o mangwani cholera toziva kuti nyadze hygiene through mvura. Government has made an effort.
Vaprecious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residence Trust vanoti muHarare sekune mamwe maguta nemadhorobha ari munyika vagari vakawanda havawani mvura yakachena yakakwana. Vanotiwo veruzhinji havakwanise kutenga mishonga yekugeza maoko inonzi sanitizer muchirungu, nekudaro vanhu vakawanda vanogona kuve panjodzi yekubatwa nechirwere checoronavirus.
Zvicharemera vazhinji nekuti vanenge vasina mvura yacho.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe UCAS, vanobvuma kuti makanzuro akawanda munyika ane dambudziko guru rekutadza kupa vagari mvura yakakwana, uye vanoti izvi zvinogona kukanganisa pakudzivirira zvirwere. VaMakombe vanoti sezvo chirwere checoronavirus riri dambudziko repasi rose, vanoimba kuti hurumende ichabatsira makanzuru kunyanya panyaya yemvura.
Kana tatadza kupa vanhu mvura yematips, tichage mabhauza kana dzimwe nzira dzatingakwanisa nadzo kuti tipe vagari mvura kunyanya munzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Mutevedzeri wavaMoyo, amai Marian Chombo, vakataurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemumadhorobha nekupa makanzuro mari pasi pehomwe yekuendesa masimba kumatunhu. Vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vari nhengo yebato reZANU-PF, Dr. Edwin Mguti, vanoti hapasati pave neongororo inoratidza kuti kushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta nemumadhorobha kungakanganisa zvakadii kurwisa kwechirwere checoronavirus. Asi vanobvuma kuti mvura yakakosha zvikuru pakuchengetedza utsanana, izvo zvinobatsira kurwisa zvirwere.
Tatingangota ndichikurudzira maloko authorities kuti vaone zvavangaita kuti mvura ive inowanikwa nokukurumidza kuwana. Chirwere ichi kuya kwachaita chofanira kutoshandiswa semukana wokuti tivandudze kucheneswa kwemvura nekufambiswa kwemvura kuti itsvike mudzimba yakawanda yakakwana uye yakachena.
munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vanoti dambudziko rekushaikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha rinozikanwa nezvaro zvikuru, asi makanzuro anofanirwa kuedza zvose zvaanogona kuwanisa vanhu mvura kunyanya panguva ino.
Tinoda kukurudzira madhorobha edu number 1 kuti vakwanise kutiwanirawo mvura vachiisa mabhauza sezvatakaita muna 2008-2009 paya patakaita chirwere chekorera chakapambira madhorobha mazhinji.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinokurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana nekushandisa masanitizer, kugeza maoko nemvura nesipo nguva nenguva, uye kusasangana makawanda panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kutapurirana utachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kanzuru yeguta remasvingo inoti iri kutsvaga nzira dzekubatsira vagari vanenge vawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus, kunyange hazvo vamwe vagari vari kuti zviri kuitwa hazvina kukwana. Kanzuru yakaisa chipatara chitsva mumusha wevazhinji weRujeko. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Muzvare rumbidzai magurupira omumusha weRujeko anoti chipatara ichi chinogona kusakwana kubatsira vanhu kana coronavirus ikaparara zvakanyanya.
Chokutanga, kliniki idiki ine mbedha 10 yatakanzwa kuti yakauya kubva kuMinistry of Health, inova isingakwanisi kuzobatsira vanhu kana vanhu vachinge vauya vakawanda. Zvakare chipatara ichi outpatient, hatizivi kuti vane zvikwanisiro here zvakaita sepekubikira, pokugezera, machira, zvinoita kuti zvibatsire vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Zvakatiunza kuti chirwere ichi chinokwanisa kuitira kuti vanhu vafe nenguva pfupi pfupi. ParuJeko apa hapana mochari, mitumbi yevanhu vanenge vashayika ichange ichazoiswa kupi?
Vamwe vevagari vakaita saamai Tinotenda Mazuru vanoti danho rekuisa chipatara ichi munzvimbo inogara veruzhinji inogona kuita kuti chirwere ichi chitekeshere mudzimba dzevanhu, vamwe varwere vapoya.
Katasa chipatara cheRujeko chidiki zvekuti tinotosvika kuti ko vachoni vanenge vanachoko vakatiza vachiuya munharaunda matinenge takagara, tinenge tiri safe here? Hatizivi kuti vane masecurity mechanism zvakadii yekuti tinge takachengetedzeka isu sevagari vemuRujeko. Saka titori panguva yakaoma, zviri kutotya kuti chirwere ichi chinogona kutotibatawo.
Asi meya weguta remasvingo vakoreri Maboke vanoti vakaita danho iri vaita tsvakurudzwe uye vapuwa dzidziso nevana chiremba pamwe nenyanzvi dzebazi rezveutano.
Takatora chipatara chedu cheRujeko ndo chichange chichiona vagwere vese vachange vane suspect kuti vane coronavirus. Pachibhadhara ichocho chino accommodate vanhu 10, chine 10 mabeds. Zvakarezve tine zvino protective clothes zvinoshandiswa nevana mukoti nana doctor vachirapa mapatients iwavo. Seguta remasvingo tinomubishiro rokuwedzera kuti titsvage kana muchiona kuti tichitarisa mubhedha iripo pane mubhedha 10 yaina kunatsa kukwana, kana kuri kuti chigwere chauya zvine simba munzvimbo yemasvingo. Uyezve zvatinazvo futi mafacilities atinawo, maprotective clothes anoda kuti anzowedzegwei, but tiri kushanda siku nesikati kuti zvezvo zvigadzirigwe, tigare tagadzirira chigwere chisati chasvika munzvimbo yemasvingo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kanzuri inofanira kuvandudza chipatara ichi kuti chitakure vanhu vakawanda, uye kuti paiswe matanho ekuti achengetedze vanenge vauya nechirwere ichi kuti vasatapurire vanhu mudzimba.
Ko zvino matauriro avo zviri kuitwa dzicho kuti tinokwanisa kungova akomodita vanhu 10 panguva imwe chete, hachina kukura zvekuti tingakwanisa kukwanisa vanhu vese vari mumasvingo, considering kuti population yedu iri more than 100,000. Uye chatingakurudzira zvekanso ndicho kuti dei vawanisa mvura, nokuti chirwere chatotaura nezvacho chinoda zveutano. Zvino isu kudhorobha redu rinongogara risina mvura nguva zhinji.
Meya Maboke vari kukurudzira vagari kuti vasatye, nekuti vakaisa matanho pamwe chete nenyanzvi dzezveutano ekuchengetedza vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti chisatapurirwe mudzimba dzevagari vemuRujeko. Dhorobha remasvingo harisati rave nemunhu akabatwa nechirwere ichi, asi vagari vanotyira kuti sezvo riri munzira yemugwagwa unoenda kuSouth Africa chinogona kupararira nevanofamba. Ndakamira Studio 7 ndiri kumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tapinda muzuwa rechipiri tarisa zvingaitwe nevanhu kuti vasatapurirwe kana kutapurirana chirwere checoronavirus. Muhurukuro yanhasi tiri kutarisa zvinhu zvinofanira kuzivikanwa nevanhu kuti vazive kuti vabata chirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva.
Unonzwa mwiri uchipisa. Kavirus iko kwa COVID kari kuita kuti wanhu vapise miri zvakanyanya. Ndosaka muchiona kana pamaairport paya wanhu vachitestwa matemperature, vanhu vanokotsora, vanohotsira hotsira. Zvakare nekutadza kufema zvakanaka, iko karikuita kunga kakunopinda mumapapu kuti kasike kachiita kuti vanhu vatadze kufema zvakanaka. Ndozvo zvacho zvetiri kuona zvatingatiwo zvimwe symptoms nezvimasigns zvioneso.
Ko chirwere ichi chinopararira sei chaizvo?
Chirwere ichi kuunzwa kwedu kwetaita chinopararira nekunge vanhu vachinge vari munhu akakotsora ohotsira, wamwari padhuze naye zvakotsorwa zviya, kana kuti mukuhotsira kuenda patinoenda pasi pamatebhuru pamatafura chichi mumwe unopabata ipapo, apedza kupabata osvika obata madziso ake, obata mhuno dzake kana murume wake, ndo paanobva agona kubatira chirwere ichocho.
Ndevapi vanhu vatingati vanogona kubatira chirwere ichi zviri nyore?
Sekutaura kwendamboita chirwere ichi chitsva chakabva chakatanga kuChina. Saka isu tangoramba takatarisa zviri kuitika kuChina tichiona kuti ndewapi wacho wanga wachinyanya kubatira, yetingati malessons learned kubva zvanga zvichiitika kuChina. Iwo wakaona kuti vanhu vanowazodhererwa nechirwere ichocho ndo watikurei yatinoti maolder people, kana kuti futi vamwe vanhuwo vanenge wagara vainewo zvimwe zvirwere zvakaita chirwere cheshuga, zvakaita chirwere chemwoyo, zvirwere zvakangodaro daro. Munhu agara ino zvimwe zvirwere zvakadaro akazobatirawo chirwere ichi chinotomunetsa chaizvo.
Tichitarisawo imo muZimbabwe, zvii zvinoitwa kuti chirwere ichisapararirawo munyika? Takatarisa kumiganhu yenyika kana panhandare dzendegapa.
Pamiganhu yenyika pamanhandare dzendegapa tino isu tiri kuita yatinoti surveillance, yekuti tinenge tichiongorora vanhu vari kupinda munyika muno. Pavanongopinda, sekutaura kwendamboita kuya, tinotora temperature. Kana munhu aine temperature yakakura zvakanyanya, yakakwira, yatinoti munhu ari kupisa muviri zvakare abva kunyika, tiri kutozivikanwa dzitori nechirwere ichocho chakatoonekwa, tinobva taziva kuti munhu uyu ane nyaya.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vachitaura vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Kunyange hazvo matunhu akawanda emuAmerica akazivisa nezvematanho akasiyana-siyana aari kutora ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, hapana dunhu rati rasvika pakurambidza zvachose kuti vagari varo vose vange vasingaende kumabasa, kunyange hazvo dzimwe nzvimbo diki dziri kumbovharwa nemauto. Dunhu reCalifornia ndiro dunhu pari zvino rine mutemo unorambidza vanhu kuwadzana kunze kwedzimba dzavo, kuchitiwo New York yakadzikawo mutemo wekuti vanhu vasashanyire misha inogara vakwegura. Mamwe matunhu kusanganisira Maryland, Virginia neWashington DC akatovharisa nzvimbo dzekudyira nedzimwe dzekutandarira. Kunyange hazvo vamwe vari kuti vari kuomeserwa nemitemo iri kudzikwa nematunhu aya, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, Dr. Frank Guni, vanoti vanoona matano ari kutorwa nematunhu aya akakosha zvikuru mukuderedza kutapuriranwa kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati zviri kuitwa nematunhu izvi zvekurudzira zvizvarwa zvavo kuti vagare kudzimba vasaende kunzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, kungava kumakereke, kungava kuzvitoro kana kumabasa. Idanho rakanaka zvikuru nokuti rinobatsira kuti vanhu vasarambe vachitapurirana utachiona weCOVID-19. Chiri kutyirwa chikuru ndechekuti tikaita vanhu vanorwara nguva imwe chete vakawanda vanoda kuiswa muzvipatara, hapana zvipatara zvakakwana. America haina zvipatara zvakakwana zvakagadzirirwa kutora vanhu vakawandisisa nguva imwe chete kuti varapwe. Asi tikati vanhu vagare kudzimba, vanhu vasarambe vachiungana, zvinobatsira kudzikisa kuspreadwa kweutachiona.
Munoona here vagari vematunhu iyaya vachitambira nekuteedzera kurudziro iyoyi?
Tichitarisa malockdowns adeclarewa kana kuti zvabvumidzwa nehurumende dzematunhu kuti vanhu vasungirwe kugara kudzimba, zviri kuzikanwa kuti kune vamwe vari kutyora maorders iwayo. Ndosaka maona mamwe mastates vabvumidzwa naPresident Trump kuti vadeploye kana kuti vaise masoja anochengetedza mukati meAmerica anonzi National Guard. Pari zvino izvozvi tiri kuziva kuti masoja aendeswa kuWashington State, kuCalifornia nekuNew York nekune mamwe matunhu. Vatodeploya vatovako, asi vakamirira chete kuti vapiwe maofficial orders. Izvi zvichabatsira kuti mauto aya abatsire mapurisa kuenforce kana kuti kusungira kuti vanhu vagare mudzimba vasabude panze vachinoungana sevava vari kuenda kunyadza, vachinoungana munzvimbo, vamwe vachienda kumabiko, vachienda kumichato, vachienda kunofara.
Kwoimiwo kudunhu renyu ramugere, zvinhu zvakamirawo sei?
Pari zvino mukatarisa matunhu akatenderedza Washington DC anoti Virginia, Maryland neWashington DC pachayo, vanhu vari kukurudzirwa kuti vasabude panze zviri unnecessary. Haisati yava official lockdown zvayo, asi hurumende dzematunhu kana kuti malocal governments ekuno vari kutaura kuti vanhu garai kudzimba kana musina zviri emergency zvokubuda panze kunoti mapererwa nechikafu kana kuti kurudiwa mishonga, garai kudzimba. Vari kukurudzirawo zvakare kuti vanhu vasingaite essential services ngavaregere kuenda kumabasa, vagare kudzimba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Frank Guni vari parunare mudunhu reVirginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo ichabatsira matunhu ose emuAmerica pamari iri kushandiswa nemauto eNational Guard mukubatsira kurwiswa kwechirwere checoronavirus. VaTrump vakataura mashoko aya nezuro kumuzinda wavo weWhite House vakadoma matunhu akaita seCalifornia, New York neWashington State seanoda rubatsiro rwakanyanya. Nigeria inonzi haisi kuzokwanisa kubata chiga cheUnited Nations chekuti vanhu vasarambe vachifa zvakanyanya nekuda kwechirwere cherurindi kana kuti TB. Izvi zviri kubuda apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi kana kuti World TB Day. Nigeria ndiyo nyika yemuAfrica ine vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere cherurindi. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, mamwe madzimai akazvitakura anoti ari kumanikidzwa kubatsirwa naananyamukuta sezvo asina mari dzinodiwa kuti atange abhadhara kumakirinika. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anogara mumakomboni emapurazi ari pedyo neTinold North anoti kana achinge aita pamuviri ari kubatsirwa nananyamukuta pakusununguka sezvo asina mari dzinodiwa kumakiriniki ari pedyo. Mumwe wemadzimai aya amai Nyarai Mugava vanoti makiriniki ave kuvadhurira uye mari yeambulensi yakakwira zvakare zvokuti vazhinji vavo vanopedzisira vabatsirwa vari kudzimba dzavo. Amai Mugava vanoti vakasunungukira mwana wapamusika weMutinwood North uko vakabatsirwa nemamwe madzimai emunharaunda mwedzi miviri yapfuura, asi vanoti vakazovaendesa kukiriniki yekudziva rasekwa kuti vanonyeresa gwaro rokuti vazokwanisa kupiwa gwaro rekuberekwa kwemwana wavo.
Kudisaita vanoda mari ambulensi chete kunobidza unonyoreza ugara wakabata mari ambulensi
ndakatomuka nekaita basa rangu rese kutopedza. Saka madzimai akatisaende usati waona mweya.
Gogotenesi maujenti avo vanogara papurazi riri pedyo nekudziva rasekwa extension vanotiwo kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira kuti madzimai abatsirwe kumakiriniki, madzimai mazhinji vanhu vanotambura vasingakwanise kubhadhara mari dzinenge dzichidiwa.
Mari ambulance hatina, mari yekunyoresa hatina, saka munhu angarege kuzvara pamusaka poupi zvoni chichi. Aiwa, munhu anozvara vachiri vanadikika. Isu tachembera tisu tinoti ha kuti chiri nei nazvo zvedizvo. Aiwa, 600 yanyanya.
Mbuya Elizabeth Zisengwe avo vanogara kuCaledonia Farm vanoti vari kusunungutsa madzimai akawanda anenge asina mari yekubhadhara kumakiriniki.
Inobatsira mucommunity yandiri, munhu akanasvika nguva yake yekuti asununguke kwakutongomuwaridzira jira wogara zvakanaka sina kutsukunyuka tsukunyuka asununguka. Panobuda mwana tenge takawaridza jira kumberi, totora mwana wangu iye ndotora mwana ndomuisa chozobuda chavakuru tichitora tochicheka guvhuri mwana.
Mbuya Zisengwe vanoti vanosangana nemadzimai akawanda anongoerekana ave kurwadziwa nenhumbu zvokuti vanotozoshandisa mapepa echingwa chaiwo nokuti vanenge vasina kutakura zvishandiso zvekusunungutsa vakazvitakura.
Angoti kubvira nekubvira taingoita basa iroro tichisunungutsa vanhu. Anenge angoitawo miseke kunonoka kuenda kukliniki totomubatsira, tomutora naye toenda naye kukliniki tomuberekedza kukliniki. Mwana acho anenge amumaoko totomuberekedza kuenda, kana pane mota tongohaya moti kati toendesa munhu. Mapurasitiki chaivo yeshingwa kana chero purasitiki risofti chete mapurasitiki chaivo tomuita sei anenge asununguka panze pamusika papi pese paanenge ari zvinenge zvakwana zvakwana. Ndosaka tichingobatsirawo kuedzawo kubatsira vanhu.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti zvakakosha kuti vana nyamukuta vanyorese zviri pamutemo vashande basa ravo zvakanaka pamwe nekupiwawo zvidzidzo nebazi rezveutano.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Anenda vangu anenda kumanagodobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita tinorekognisa kuti riri important. Ivo vanorekognisawo kuti mahospital edu, maclinics edu ari important. And together we can achieve more. Tiri tega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti ichokwadi kuti vanhu vakawanda havachakwanisi kubhadhara mari kumakiriniki nekuzvipatara zvisiri zvehurumende nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzehupfumi. Kanzuro yeHarare yakakwidza mibhadharo yokurapwa kumakiriniki ayo zvokuti vana amai vakazvitakura vanofanira kubhadhara mari yokunyoresa inoita 120 emadhora emunyika, inova mari yakawanda kumadzimai akawanda anotambura. Mumiriri wekomiti yeutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ari kuvhiringidza zvinhu zvakawanda kusanganisirawo madzimai anenge akazvitakura. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai anodarika zviuru zvitatu vanofa pagore munyika nokuti vazhinji vavo havaendi kunoongororwa utano hwavo kana vakazvitakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus chopararira pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi James Makamba, Owa chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kufa nechirwere checoronavirus munyika. Mutongi mukuru weMatare Valuk Malaba vozivisa kuti vambomira kutonga nyaya dzisiri dzechimbi chimbi uye kuchatisa vanhu nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane weCorona eHarare. Lokhu kuyasitshengisela kubana lo mkhuhlane uhlano ingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane leCOVID-19 eHarare.
Singeke simisa abantu ukuthi vele bagade uzubuko, imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi ungangeni ebantwini omkhuhlane. Akuthi udriver abe elo muchanyana wokupuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus. Ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwelemelika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveze ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma labo umsakazo oweZBC. UZororo Makamba obengowesibili kufunyanwa elegcikwane leli kweleZimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwelemelika lapho anakekelwa ukuba angabe lithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke kusemandleni akhe ukuvikela uZulu waseZimbabwe engozini yokusabalala lokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempila kahle kuMDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Matorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisana nalomkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Yizo ukuba sibe lemfa ngenxa yaleli gcikwane. Sifuna ukubamba izandla kumuli yakomakamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiyo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwembiko kuZANU-PF uMnumzana Thakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebeza kukhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esizilabantu abanengi.
I can assure you and please take this for my word. The senior heads of departments at the party, including senior leadership, met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo, ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Lokanje leZimbabwe selilabantu asebe bafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 abaningi lokhu bengayichayi indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso yokuthi lawa yiwamalanga okugcina. Semalangeni okugcina lawa abantu amelanga belahle ithemba ngoba iBhayibheli lithi the righteous shall live by faith. UNkulunkulu wakhuluma sithi ukuthi kuzaba nemikhuhlane engalaphekiyo but singabi lethemba ngoba uNkulunkulu ngeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Mary Sithebe uthi uhulumende sekumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaleligcikwane.
Bana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani lakwe Germany ukuba alise ukumemetheka kwalomkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele igcikwane selibulele inkulungwane zabantu okungabangela ukuba ele Italy livale imingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa izitaladeni labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke. Lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane uNkosikazi Sithembiso Nyoni labathengisa ezitaladeni labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa usichasisela okuphume kulomhlangano.
Umhlangano esasilawo lo minister uMama uSithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo we-coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalo mkhuhlane besiqwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalo mkhuhlane. So sasengathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo njalo abathengisayo bagcwele ezitaladeni?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi senza njani. Njoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngase siyathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispiriti besithengiswa sesichiphile, iglycerini ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudimandi khona lokho ukuthi senza ama-sanitizer abo spirit lama-glycerini, izitolo sezikhuphulile ama-prizes. So besizama ukuthi sikhulume lo mama ukuthi hayi kazama ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prizes ukuthi ebe affordable ozothi bonke abantu bekwanisa ukuthi bayathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besiqoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-city council kayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besuswe khonaphana bephiwe ezinye izindawo. Laye umama laye khulume ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule. Labe city council laba babekhona, ukhona owayemele i-city council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akhona, abafuna ukusebenzisa especially abasebenzele egodini bakwanisa ukuthi bethole amanzi ezimpompini zemahofisini e-city council. Sile hofisi liyane se-Dagmore esetshenziswa eyiyo eyethu lapho esibhadala khona, lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela, bathi bavula okwezokuthi sithole amanzi. So kuningi nje, sasiphongukuxwayisana nje, kwakuyikuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda njengesebenzi sowufuze sithandane, sazane, sazisane, singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise, simphathise, engavali umsika wakhe, ngoba engavala abantwana bayakudlani. So nxa evele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele, sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa, umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxela ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
UZulu wakoBulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezupco kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene, khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakoBulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane le-corona, ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Aklas Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eJehova Mbayiwa, uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyagezisa, abafana nsathi ukuthi bagezise izimoto zabo nesafa phakathi. Labo bagezi nxa abantu bengena abantu ababatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo, nxa likhwehlela lithi shona lingaxhawulani ezimoteni, yikho sibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu, ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uZupco laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yicorona. Hey, manje thina uDubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa oZupco, siyagada ama istimela, ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu, olilunga ledale leSenate emela imzingwane, uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lomkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze, ngoba nxa sikhangele abantu lokho bekhanya bephithizela behamba kakhulu, abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport, bagada oZupco bahamba beminyene. Kanti ke izicebiso zithi zona abantu afanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu, olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula, uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo.
Njengobukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo wecorona. Til ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uZupco, kade singikhuluma xa singahamba ku 6th Avenue lapha kugadelwa khona amabhasi, kugcwele different kind, kule Phumula, kule Magwegwe, kulani, abantu labana they are more than 1000. So indlela engiyibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus lay.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini, unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simisa abantu ukuthi vele bagade uZupco, ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangeni ebantwini umkhuhlane. Akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana
wokuphunjuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegciwane le-corona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke, kodwa ikakhulu kobulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathe lumsebenzi eseThorngrove singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegciwane le-COVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala eleli gciwane eHarare obevela kwelemelika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlale emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacitsha umlilo, abachayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNigeria lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcikwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweLetogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba akwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga, kodwa kathesi lenalisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba ise-TB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kambimbitho amazwe omhlaba ekhankasela ukuqedwa kodubo lomkhuhlane wophepha we-TB, uZulu lapho uthi alwengezelelwe ulwazi losizo phezu kwalomkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
He said disease enkulu kakhulu eyibanjelwa lokuzeni i-dust iwa abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le-TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olugcina luhlasela ngitsho lemuli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pha abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezeleleyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokuzeni i-TB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokuzeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in tobacco.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi echiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe yikuthi labaqhatsha sebekhona emaplazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the
sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo sisebenzelana labaqhatshi emaplazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
Udokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenxatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempila kahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana lalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le Chamber of Mines ukuze isebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak it was around 550.
Lesi simo kusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphekayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where
udubo yilaba abasebenza bezimele bengelanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amathumi athoba munomunye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzele emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamajomi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe nguMongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
UMongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kwesiphathamandla zikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, uMongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kwele Namibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Geingob eVindhoek. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMongameli João Lourenço oyi-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kucunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. UMongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHabroni okwamalanga alithumi lane. Kasoke aphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. UMnumzana Sifas Chuma esizalwane seZimbabwe eHabroni uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamachumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomangameli and kufana lobaba ekhaya, ungachaya umthetho wena kube sokusiba ngowephulayo uyawusululazile nalo mthetho emoleni. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sobuthungamela.
UMongameli Mnangagwa yena kawutshanga ndiva kuphuma elizweni ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching. Not just ukuthi bebe khuluma lokhu bephinde benze lokhu. UMongameli ubethe is not nxa kungekho necessary he won't be traveling outside the country, but we saw him on Saturday esiya ku inauguration yeNamibia. Sesizwile nje ukuthi uMongameli weBotswana has been put in self-isolation after to attend the inauguration, of which lie I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front. Sibone ngabo.
ukubungula izombusazwe esihabron umzana Lawrence Ogedize yena uthi okwenziwe inkokheli ebe isenamibia akuvikeleki.
The honest truth is a lapse.
Iqiniso yikuthi le impambaniso engeke yavikelwa njalo engeke yachasiswa. Ngitsho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulwisana lo mkhuhlane lo. Uma ungelamandla okulwisana lolutho, okungcono ukuthi uwenqabele.
When you don't have capacity to deal with something, then the most important to do is to avoid it.
Bezama ukupha izizathu phezu kohambo lwabo, umongameli bamazwe la bathi bekade behlangana ukuze bakhulumisane ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Ngokunjalo eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezu kokwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umngcele wematseloje duze le-Plumtree usuvaliwe, kodwa oyiwe omkhulu oyiRamokhobani kanye le-Plumtree lokhe uvuliwe. Ngingu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu leVOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Nimbotile ngezindawo uma sengena kwenye indawo kuthiwa kuseBolton.
Abantu balenkani i-government isikhulumile e-UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuki esitaladeni sebegcine befake nye umthetho ukube yi-lockdown ukuthi bafake njenge-curfew njalo kukhale ukuthi loba yilibutho ibutho lingacina lifaka ukuthi likhuze abantu.
Namhlanje loba phakathi kweviki yona lebuyayo uhulumende walapha ukhanye uzafaka umthetho omutsha okuthi ube yi-lockdown njenge-Italy, njenge-Spain, Australia njalo uzwile ilethetho sokusandokwenzakalela Australia sebetshala ukuthiwa yi-lockdown la. Lapha eBritain ngabona iyabuya.
Siyabona labantu ye kokulo baba umkhokheli othi sibone zama ukuthi simngenise uhlelo umkhokheli mbona zani kokona ukuthi ye baba umkhokheli kunjani?
Ngiyaphila, iphila kubeli njani?
Hayi siyaphila kakhulu sibili ye so bona akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho njalo lokuthi usebenzani.
Mina ngise Cape Town nje ngisebenza kwa Uber. Kahle ungabheka nje kona lapha ngise parking indawo khona ipark nje ngisitele emotweni.
Abantu bagwele lapha eparking akula ngisho neyo ufake imask just to show nje ukuthi hayi uyazivikela what. Wena ngwakho nga u drive abantu khona lapho nge Uber. Awusabi yini mzana?
Ukwesaba, ukwesaba ngesaba kakhulu, ngesaba kakhulu. And kwase ema airport angisala ibande airport.
Indaba.
Hayi ebu ngizalayiswa ngoba kulapho unjani ingathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abekumzisi ile nje. Abebelizisa lapha eSouth Africa.
Hayi siyabonga kakhulu ke umkhokheli ungajola kusasa mntakwa. Yes, siyakuzwa kakhulu baba ke umkhokheli Prince. Umkhokheli Prince unjani? Yebo unjani eGaba khona?
Hayi kuthule kuthule kuthule. Abantu basezindlu.
Uthi ubaba ubonakele. Ubonakele? Unjani baba?
Eh njani baba?
Siyaphila ngapi khona?
Eh ngilapha eLondujana la eGoli la eSprints.
Kunjani eSprints?
Ah kuzima kuzima athi ngubhekise ngise hostel la na kuna nayo umuntu oyedwa abantu bazivalele ezindlini la. Eh kuzima uyabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalele ezindlini mawu nokha bakubheka ama fastest.
Yema dodo kanye kulobuzima ne.
Ah kunzima kunzima kakhulu asina nama mask uphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi ukukhohlela
lokuqhawulana liyaqhawulana sibila cala celene
hayi hayi lana umuntu akaqhawulana lana sokunzima lana phela lana sesingaphezulu ka 400 so yabona ukuthi into yakho nasenzi
hey kunzima so nalizivikela njani kulapho mtama
hayi siyayenza kodwa siyathenga ngama mask okusizithengela ngemali zethu masi kutule kodwa kusatholakala sekunzima
so ama mask angona kuthengwa ngapho kwakhona.
Ama uhambe kahle wathola ezitolo uyakhona ukwathola ezifana nabo Shoprite uyakhona ukwathola ama mask nakho bo cash build la
koke umkhuhlane lo uyangaphi eGoli kona.
Hayi kunzima kunzima abantu impela abathi uma bethola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bophela ijesi impela ezamuvala impumulo ngoba kunzima kunzima.
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balubona njani udubo lwe-coronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilaso. osakhulayo uZororai Makhambe osebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.